Naisu sewa shandi tirikutswa kumutana nekudumbu. Mitezo irikuitwa haisi kutarisa mushandi ndokuti kutanga chaicho. Chepiri chacho, mari yacho yavanoti viki. Tazena mutswa vakatiudza kuti irikubhekwa negold. Rinove ratinomaina isu vashandi. Tikati apa mwechitaita nani nekuti gold riri kukwira mutengo. Asi zvigi riri kudonha mutengo zvinotyisa. Tikanzwa zvekare rimwe remagamba edu vanove vamutsvangwa vachiti zita rekuti zvigi vari pakune mukuru wenyika vanove purezidendi wedu vamunangagwa. Tikanzi kusimba kwakaita purezidendi wedu vamunangagwa ndokusimba kwaita zvigi. Bati nemadonhero araita handizivi kuti purezidendi munangagwa vachiri kurida here zita rekuti zvigi.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, munoti nenyaya iri mudariro uye mashoko ataurwa navajavangwe.
Tinanga takaunzwa zvigi inyaya yekustabilize our current and to turn inflation. Inyaya yakanga yanyika inflation and arabhijeti yakazoona zvakakodzera nenyaya yepressure indenkopa on the forex yakazoona kuti ite devalue tickets. Saka arabhijeti yakazoti azireact as a way of addressing because pressure of foreign currency yakanga yakasei yanyanya. So ingove moment yebiki zvigadziriswa kanzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti a duty of everyone every Zimbabwe to defend our currency. And one thing we want to say is they've noted the concerns of civil servants and they are going to look into their plight. So I think, yes, it's a painful moment, but I think government is doing everything in its power to address the issue of sick. They all carry me that night. But I'm not sure what the bank is. Zvekuti zvigi razvodonha saka vamunanga zvadinaiwa zvigi zvinoramba rakasimba riripo ingori devaluation yaitika ende hazvina kutanga kusvika muzimbabwe zvinoitika munyika dzakawanda wanda.
Vanomboka, munoona zvichizobatsirawo here kune makambani akazvimirira nekwenyuwo kumasangano emigodhi tikaa taonawo vashandi vehurumende vachiwedzerwa mihoro?
Vamajonga handiti kunyeperai hurumende yedu yavamunangagwa haina kwainotisvika sevashandi. Haina chivashandi chainacho. 2017 vachipinda takamacha tichinodzidza vamugabe chifungwa kuti matambudziko edu aikonzerwa navamugabe. Vamutuzinyuve vakatitaurira chirungu chaityisa vakatiti taakuita anonzi maausterity measures. Mumapolicies ari kuitwa necurrent government anongonobata mari yemushandi. Mushandi wavamunangagwa ari kuhora 300 iyo yakasiya chiorekwa navamugabe akutekswa mari inotyisa. Kumapension kwedu vakaenda vakanotisira SI 32 of 2019 yobva yatora mapension ose. Nyika yedu haisi kurawa nesanction. Nyika yedu iri kurayiwa necorruption.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, pindurai tinzwe.
Wangu vakutoita mitembo inekushaichotangira pati nyaya yemaostenity measures anga achitaurwa aya tiri kuona achishandaza izvozvo bcause mukatarisa kusungaura kwakaita vana vezimbabwe makore apfuura. Taina maprojects akawanda achiitwa mune munyika angave marodzi angave mabridji angave madhemu mainnovation hub tikaenda kumainini. Saka hatingati maostenity measures haasi kushanda, ari kushanda ngatirambe takasunga matumbu nyika ichiwakwa.
Vanomboka, chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa nehurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane munyika kunyaya dzemihoro?
Ini ndinoti hurumende yetu dai yakwanisa kuvhara mwena wecorruption ndochekutanga. Chechipiri kuti mari yedu iite simba, mari haidi politics, iekonomi. Vamunangagwa ngavabatane navachamisa, vabatane nemapolitical parties ose vavake nyika.
Vatongogara, hanzi uori ndohwauraya nyika.
Hapana nyaya yecorruption iri kumhanidzwa nezvayo. Gavhumendi iri kuita zvese zvainogona. Kana inyaya yecorruption tinoona kuti yakanyanya kukambuu ndo kunofanira kutanga kugadzirwa corruption. Then in the air, we have to pass a maid, our Chinese. What have you forgot to see in the sea of politics? So, only the people in the sea of politics, we have to pass a